Nandi Gavana Werere, Nandi Gavana Werere, Nandi Gavana Werere, Vahosi vanonzwe nhomba, kumba mbudzi yavo havabayi, mombe yavo havabayi, gai ravo havabayi, ngocheme chinama nenga, ngondipe rusimbo rwangu, chonde ngondipe.